Ndinoona kuti kuenda kwa President Biden kuUkraine chinhu chakakosha zvikuru. Chinotaridza kuti munhu ane zvivindi anonopinda kune hondo, uye zvinoratidza chokuda kubatsira vamwe, kubatsira Ukraine mudambudziko rokudzvanyirirwa kwariri kuita nenyika yeRussia.
Munoona zvichizobatsira here mukupedza hondo yeUkraine neRussia?
Zvinokwanisa kubatsira, nokuti chero dzimwe nyika dzanga dzaneta nehondo iyi, nokuti yatova nenguva inodarika gore ichirwiwa, dzirambe dzakamira neUkraine. Zvinobatsira zvikuru, uye zvinobatsirawo vamwe vanga vachimbobatsira Ukraine kuti vakurudzirike kuramba vachibatsira, vachitoona kuti pamwe vaakutozosvika pakuti vakunde hondo yacho.
Tinoona ivo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti nhasi vachabva vazowanikwa vachitaura ivo kuti vachabatsira sei hurumende iyoyi yeUkraine. Munoona zvichibatsira here kushingisa ivo vari muUkraine vari muhondo iyi?
Zvinobatsira kuvashingisa chaizvo, uye zvinobatsirawo even vagari munyika yeAmerica kuti vazive kuti zviri kuvimbiswa nomutungamiri wavo ndezvipi, kana vemapato anopikisawo muno kuti vazive pachena kuti zvii zviri kuda kuitwa.
Taona zvakare mutungamiri weAmerica vaBiden vachienda kuUkraine pazuva rinonzi nderevatungamiri rePresidents Day. Izvi zvakakosha sei?
Izvi zvakakosha nokuti ndinotoona sokuti ndiye mutungamiri wekutanga waenda ikoko kune hondo achipinda mukati mayo. Zvasiyana nokuti mutungamiri weUkraine ambonyeruka achiuya kuno, ivo vatoivinga hondo yacho ikoko. Saka zvinobatsira zvikuru.